Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera chikunguru 3 2021 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitepenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi, zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa hezvino vava kudarika 10 times zvataiona muna March April. Saka zvakakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu. Umwe neumwe wekuti izotidzivirire chirwere ichi. Pfeka masiki yako pese paunenge uri mumapublic spaces kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu waari kufamba naye nehwako wewe futi. Ngatirege kupfeka mamasiki nokuti taona mapurisa kwete izvi ndezvokuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 woramba uchikwira munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze ku veneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani je
vanhu vakawanda vokurudzira hurumende kuti mabhizinesi ava kuda kwashe tagwirei aferefetwe zvichiteera ongororo yakaitwa neThe Sentry vatambi venhabvu muBotswana votambira nemufaro mukana wekudzokera munhandare zvichiteera kumbomiswa kwemitambo nepamusana pechirwere cheCOVID-19 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mazuva ose izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mucherechedzo mukuru wekukomba kwaita chirwere ichi munyika Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Izvi zvinotevera kufa kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro nekuda kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekubatwa nechirwere ichi kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevaviri 1442 nezuro wakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kukwira kwehuwandu nekufa kwevanhu mucherechedzo mukuru wekudzika kwemidzi kwaita chirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati chichambe chave kumunhu wese kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa hezvino vava kudarika 10 times zvataiona muna March April. Saka zvakakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu. Umwe neumwe wekuti izotidzivirire chirwere ichi. Pfeka masiki yako pese paunenge uri mumapublic spaces kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu waari kufamba naye nehwako wewe futi. Ngatirege kupfeka mamasiki nokuti taona mapurisa kwete izvi ndezvokuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe. Ngatiitei zvimwe zvese zvokugeza maoko, zvokusanitaiza, zvesocial distancing ngatiri mumasupamaketi. Kana tiri kumusika hakuna kubvumira munhu kuti aswedere pedyo newe. Usadye uroyi nokunyara vambuya. Ramba muudze kuti shamwari sikubera kure neni ngatiti social distancing
imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari mumiririri wechinhoi mudare renational assembly vapeter mataruse vatiwo zvinoshungurudza kuti vanhu vari kuzara kundufu izvo zvinoita kuti vatapurira nechirwere ichi vamataruse vati veruzhinji vanofanirwa kutevedzera mitemo inobata COVID-19 uye vagare mudzimba
kurudziro yangu chaiyo ndeyekuti vanhu vatevedzere mutemo wakaitwa neWorld Health Organization kuti vanofanira kushandisa mamasi vogara mudzimba no unnecessary movement voisanitiza kugeza maoko zviri frequent and then panyaya yekumakrapa macrowds
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Muchiri vati bazi ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu munyika zvichikonzerwa neCOVID-19. Vamujiri vakurudzirwa veruzhinji kuti vanobayiwa nhomba pamwe nekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kusanganisira kupfeka mamasiki, vakavhara mhuno nemuromo, kugeza maoko nguva dzose, kusaungana uye kumira mumitsetse vanhu vakatarangana.
Zvereutano hatifarikane zviri kuitika zvokuti vanhu vashaike, asi tinonyanyokurudzira kuti vanhu ngavaende vanobayiwa kudzivirira chirwere ichi, kwozoita kuti vanhu vavose vaite zvinosungirwa ngevanhu vachiita.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi mana nemumwe 1841, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi mashanu nezviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 52,663. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvisere nevana 788,004, uye vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava 564,714. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti pachine mutoro mukuru wekuti hurumende ibaye vanhu nhomba neuwandu hwairi kutaura pachitariswa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira hurumende kuti iongorore zvakadzama mafambisirwo ari kuitwa mari nemakambani amuzvina bhizinesi vakuda kwashe tagwirei, zvichitevera ongororo yakaburitswa svondo rino nesangano reThe Century, iyo inoti vatagwirei vane dande mutande remakambani anofambisa mari nenzira dzisina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nesangano reThe Century rekuAmerica inoratidza kuti vatagwirei avo vanhu vachipanga mazano chemutungamiri wenyika uye vari hama yava Emmerson Mnangagwa vanopiwa mabasa nehurumende pasina kutevedzwa mutemo, uye vanoshandisa makambani avo akawanda emuZimbabwe nekunze kwenyika kuita mabhizimisi pamwe nekufambiswa kwemari nenzira dzisina kujeka. The Century inoti vatagwirei avo vane makambani makumana anosanganisira anoita zvemhando dzemoto, migodhi, kutakurwa nekufambiswa kwezvinhu, kutengesa nekutenga zvinhu kunze kwenyika, vanoshandawo muchivande nevamwe vana muzvina bhizimisi kunyika dzakaita seSouth Africa, Mauritius neCayman Islands, inova nzvimbo iri pasi peBritish Overseas Territory, uko vanoisa mari yavanowana kumabhanga ari muCayman Islands. Nzvimbo iyi inoshandiswa nanamuzvina bhizimisi vakawanda kuviga mari dzavo. Sangano revatori venhau vanoferefeta uori pasi rose reInternational Consortium of Investigative Journalists rakaburisa uori hunoitika muzvitsuwa zvakawanda zvinosanganisira Cayman Islands, apo rakaburisa magwaro aro ePanama Papers. Nyika dzakawanda dzinorasikirwa nemari kuburikidza navana muzvina bhizimisi vanoviga mari dzavo munzvimbo dzakadai, izvo zvinoita kuti vasabhadhara mitero yemari dzavanenge vawana. Vatagwirei vanonziwo vanowirirana nevakuru vakuru muhurumende kusanganisira muchiuto nekuvasori pamwe nemakambani ehurumende. The Century inoti muna 2019 vatagwirei vakabhadhara mamiriyoni akawanda emadhora kune imwe kambani yemauto yeZimbabwe kuitira kuti kambani yavo yeLandela Mining Ventures ikwanise kutenga zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekambani yeGreat Dyke Investments inochera platinum pamwe nekambani yekuRussia. Gwaro iri rinotiwo vatagwirei ndivo mukuru wekambani ine zvikamu makumi matatu nezvishanu kubamuzana zvekambani yehurumende yekuimba Mining House. The Sentry inoti gurukota rezvemari vamutulinwe vanoramba mashoko aya. Zvinonziwo imwe yemakambani avo Makumana Sakunda Holdings yakabhadharwa madhora ekuAmerica 1.6 billion nehurumende kuti itenge zvinhu zvakawanda zvinosanganisira goridhe, mabhazi, mishonga yekuchenesa mvura, uye izvi zvakaitwa zvisina kujeka. Vatagwirei vanonziwo vakapiwa kana kutenga chikamu chekambani yehurumende ine migodhi yakawanda munyika yekuimba Mining House zvisina kujeka. The Sentry inoti mapazi ehurumende akaita semapurisa, paramende neanti-corruption commission anofanira kuongorora vatagwirei nemakambani avo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati kunyange hazvo vasina humbowo pane zviri mugwaro reThe Sentry, zviri kuitika izvi zvinokanganisa chimiro chenyika. Vati chingava chinhu chakanaka kuti hurumende iongorore nyaya iyi, uye kuti zvirongwa zvese zvekupa vanhu migodhi kana mabasa ehurumende zviitwe pajekerere. Vachiti izvi zvinoita kuti vanhu vasununguke kusima mari dzavo munyika.
Zvinhu zvatinogona kuenge tichiitawo implement zvinobatsira zvakanyanya kuita throw a bit of light kuita kuunza transparency na accountability iyoyo. Saka takaita izvo zvatinotaura zveITI zvinoreva kuti parliament iri involved and mainvestors acho nemacivil society organizations neiyo hurumende, and zvinosimbaradza ukama ne social contract munyika nenyika.
Gweta zvakare vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti munhu wese munyika anoda kuziva kuti sei vatagwirei vari ivo vega vanowana mukana wekuita bhizinisi nehurumende kana kutenga migodhi munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze kuvheneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe, mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani nje.
Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vatagwirei vanoita chitsotsi chepamusoro zvekuti hapana anogona kubata uori hwavo muZimbabwe.
But my biggest worry ndeyekuti level of education and investment nenyaya dzeaccounting nekuinvestigata nyaya idzodzo very unbalanced, zvekuti anatagwirei they can employ some of the best brains in this world kuti vaite cover up their tracks. And mapurisa edu tichiona level of investment into accounting education among them, kana neni munobvuma kuti havafe vakamubati.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vese vane humbowo hwezvakaipa zviri kuitwa nevatagwirei vaunze humbowo uhwu vachiti vamwe vari kungovenga vatagwirei.
Kana vanhu vane zvavanoziva neumbo ngavanyore to the clerk of parliament especially pane mari yehurumende kuti uyu ari kuba mari aka, zvoongororwa nema portfolio committee yehurumende akawanda kunge zvandataura ikomanda agriculture yakauya ichinzi atora 3 billion, asi tazeya magwaro acho chero chairman biti vakabvuma kuti aiwa kazvatai zvahandizvo, tikatodzidziswa kuti aiwa isusu takashandisa mari zvakai zvakati imwe mari yakaenda kuGMBE 3 billion yataka zvitatora yakaenda papi. Saka facts are important.
Vamuliswa vanonziwo vane ukama navatagwirei. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezvemari range richiri kuziya gwaro reThe Sentry. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru munyika sezvo gavhuna webhanga iri Dr. John Manguja vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Hatinawo kunzwa kubva kuna vatagwirei sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatatu vanyura mumvura yemugungwa reMediterranean Sea kumahombe kombe kweTunisia, apo chikepe changa chiine vanhu vabva muLibya vachienda kuItaly chanyura. Vanhu makumi masere nevana vanonzi vakwanisa kupona munjodzi yaitika nhasi iyi. Komiti inoona nezvechirwere cheCOVID-19 muGermany iri kukurudzira kuti vanhu vemunyika iyi vakabayiwa nhomba yekutanga yeAstraZeneca
vanofanirwa kubaiwa nhomba yepiri vachishandisa nhomba dzePfizer kana Moderna senzira yekurwisa mhando yeDelta yanetsa pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anozivikanwa nezita rekuti Tama. Muzvare Tama vari kushanda ivo vari pasi pesangano remubatira pamwe, sangano rinobatsira iro vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tama. Mungatipawo nhoroondo yeupenyu hwenyu here?
Takasangana nezvakawanda. Kutanga takasangana neshamwari dzakaipa dzakandikonzera kuti ndizopinda musituation yekuti tingatakuta zveprostitution zvechihure. Tanga takuba zvakawanda zvekutoti hatingambokwanisi kunyanya kuzoexplaina, but kunyanya kuba nekugura.
Wakatanga kutora zvinodhaka zvipi uyezve zvanga zvaafamba sei kuti uzofunga kuti utore zvinodhaka izvi?
Ndakatanga nekutora mbanje. Munguzi yashamwari yaitengesa mbanje vachapinda mu yavanoti ngoma that prongo vatazopinda mutoriro ndanda kutongofuta zvese. Ndakabva kumba pane zvanga zvaitikawo kumba, saka ndakabva ndabva kumba ndikabva ndanogara neshamwari. Ndaizviita kumba kweshamwari iyoyo shamwari yangu yazvaitengesa iwo madrugs.
Zvinodhaka izvi maizviputira kupi? Zvinenge zvichiita mari yakawanda sei?
Zvinotipenda nemadrugs acho because kune mutoriro, kune mbanje, kune ngoma, kune dzavanoti skank, kune masanitari zvakasiyana zvotengeswa panzvimbo imwe chete. Kana uri mutoriro ubva wangopinda ubva wanzi kupinda vanoti mabhesi inenge iri werumu, ubva wangoziva kuti ndikunopinda kumwe negenga rangu remutori vanoti genga. Kana uchirova mudoro musombodhiya woziva kuti kunopinda murume wevakomana remusombodhiya. Kana uchirova mbanje woziva kuti kuenda muboisi rako ranoziti marasta nembanje.
Chii chakazoita kuti ufunge kuti aiwa zvandiri kuita izvi zvekutora zvinodhaka handichada, uyezve uri kubatsirwa nani pari zvino?
Ndakawana counseling kubva kumubatsira pamwe vanhu vemunharaunda vanenge vataura kuti aiwa pane mwana anetsa. Saka ndakaona pamubatsira pamwe ndakaona vananti savanana nanditiri vakandiita counseling vakandiudza kuti zvikudistroya upenyu hwako. Saka ndakabva ndazvipira kuti kufanira kuchinja kana ndawana munhu anondibatsirawo. Kana ndakabva ndatinda mwana ndakawana munhu anondibatsira ndisikana kwanza kungeite ndichinji.
Kuti usvike pawasvika apa wakatanga ku
takatanga taenda kuparenyarutwao kuannex kanogara ikoko for 6 weeks. Ndicho chipuwa mapiritsi ekuti tibvise madrugs nekistimu because ndaiona zvinhu ndezvakanga sabrain. Ndichakangoti ndakaraona kana nyoka ungofungidzira kuti ndikuroyewa wagoona kunge brain dzako dziri kutorwa. Akaipa mapiritsi aindibatsira kuti ndingenda munhu kwaye ndichibviswawo madrugs aya mumuviri.
Vabereki nevamwewo vakateerera vangazive sei kuti mwana wavo kanawo hama yavo iri kutora zvinodhaka izvi? Vanoona chii?
Haukwanise kudya, pane vana haukwanise kurara. Chisitomedi haukwanise kurara mwenje kana 7 days usina kurara. Haukwanise kudya, unenge une simba riyariya, unenge wakuita simba rekuti kana kurova mai unenge warudhi, unenge ane imwe language yausenga kutaura. Pane mamwe makomunikatero ekuti unoudza mubereki kuti uchibuda waoneka nounza unobuda uchiti hanzi takaenda. Uoneka mubereki ikoko instead of manda kumbobuda unozwa muna chiti mhombi takaenda. It's another language, kuti language yakutochinja vanhu vane language yavo ivo. Ndapa second stage zvekuita at a safe house. I'm recovering slow but sure.
Shuwiro yako ndeyei semusikana wechidiki kudai, uyezve zvii zvawakatarisira mune ramangwana?
Shuwiro yangu ndeyekuti ndigokwanisa kuitira munhu anomirirawo vanasikana navana vese vane makore ari pasi pe18 vasingakwanisi kuzvimiririra, vasingakwanisi kutaura because pane vamwe vanoshungurudzika, kwete because kuti ivo vane vari kumhanyira kumadrugs ikokoko nenyaya yekuti zvoneiva peer pressure kaizvonei zvichitovanetsa kuvo pachavo zvekutoti pane vasingakwanisi kuzvitaura but ini ndinokwanisa kuzvitaura, ndokwanisa kundoda, ndokwanisa kuvamirira because ndochinhu zvandokufungidza ndokwanisa kuita ende ndozvandozwa mwoyo wangu kuda kuti ndikukwanisa because ndakabatsirwawo ende fanira kubatsirawo basi ukwanisa kuzviita because tikaona vazhinji vacho vari kutorirwa wacho vanga vari takapa 14 years chai unombona akabata vadu la short bulb ni light kunadi wana kutipira kuchoti aiwa usi upenchi kwasa kwa explain because wangu akuru wa mtu because vasuzia ma side kuti ini kasazojika balance angu ndoko ngoro ani achacha kangu saipapo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare tama vanoshanda ivo vari pasi pesangano remubatsira pamwe sangano rinoshanda nevanotora zvinodhaka ini ndiri Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kuenderera mberi kwedambudziko rekuurayiwa kwevana vana vadiki vachitorwa mitezo yavo nevanhu vanenge vachifungidzirwa kunzi vari kushandisa nyaya dzemishonga kuti tinzwisise nezvedambudziko iri uye kuti ringapedzwa sei. Taita hurukuro na sekuru Prince Mutandi Sibanda. Manoe munyori anona nezvedzidzo muboka rezinata. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda. Aiwa tinoimba kuti vateereri vapenyu. Sekuru tiri kuona nyika iri kuramba ichisangana nedambudziko rekudeurwa kweropa zvikuru revana vadiki vari kuwanikwa vaurayiwa obviswa mitezo nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura panyaya iyo sekuru? Kupfuma kungapfuura here kushanda nesimba uchiburitsa dikita pane mishonga ingaita kuti vanhu vaite mari here
izvozvo kazhinji tichitotarisira kuti munhu unosevenza kwete kuti unganga uroiwa tinoona muhuro kuti unoda kutive ushande kune chinhu kana chikwambo chinokudi chinokonzera mari wakagara imongoka idzodzo wakuita uroi uda kuti unoda kuti uwane kushandisa vanhu kuti iwo zviwane saka zvinhu zvatisingakurudziri isusu.
Kune vamwewo sekuru zvakare vanoti maprofita vari kupindawo zvakare munyaya dzekushandiswa kweropa idzodzi kudeurwa kweropa vachiti vari kurapa zvii zvamungataurawo kune ivo vanenge vachiita zvechiprofita.
Kune vanenge vachiita zvechiprofita isati kuziri tingati mabasa ane chekuita nekudeura kweropa futi uchiita kuti iwo kudziridze kana basa rako tingamunge panoungana vanhu vakawanda kuti ndiwane mari yakawanda. Hatizvi kuridzire vangu izvozvo inyaya dzatiri kunzwa kuno muafrica tine ndimwe dzimwe dzatinozwaona naghana vanenge vatinoona vanokuno varipuwa masimba ivava kuti maprofita ivaya vachiita sekuti vakwanisa kuunganidza vanhu vakawanda vaite mari isusu hatinoona urapi usina kuchena usina kunaka zvino kwete kuzinata kuti nemafetila mafetilas vane marapiro avo kuti vatovatakuti aiva hatidi zvineropa. Saka tinova zokudziridza mamembers edu kuti vadzidziso yekuti vazive vabude mukushandisa zvinhu zvinoteura ropa kana izvo kutindira kuti ndipfume isati kuziro kana kupfuma kukadaro kwokuti unoshandisa rokuparadzirana kungava mwana mudika.
Imi sesangano sekuru rezinata muri kumboitawo here dzidziso kunhengo dzenyu kanawo nevanhuwo zvavo pamusoro pekuipa kwenyaya dzekuchekeresa vanaidzi kana kuchekeresa vanhu mukutsvaga pfuma?
Kufamba tichienda maprovinci ese tine maawareness campaign program yedu Spirit of Peace yekuti tichidzidzisa futi nhengo dzedu dzezinata kuti dzive dzinobuda musangano yedu hatitenderi vanhu vanoshandisa chinhengo mukurapa ngatishandisei mishonga yatakapuwa namwari nemitini yedu kuite zvinoteura ropa handizvo zvatinotarisira mukurapa kwevarapi vecho vezinata taka tupita ma programs tiri kufamba zvikuru ma province sofa takabva ma province arikuda mafai chaka tichikuenda tichakabva 10 province dzese tichiita dzidziso yekuda kuti tidzidzise vanhu nevarapo ivo vedu kutayo ngavasati hatidi kuona urapo hunoshandiswa ropa remunhu shandisai mishonga yatakapiwa naMwari ndoyatinotikurudzira muurapo hwedu saka ndoyo zvimwe zvatikuita sesangano redzinhata tirikunzidzisa nhengo dzedu tichitaura matunhu ese tichitenderera tichibadzidziso tisenzwe pamwe chete nemaogano zvichede ese tipise nhubu dzikunoita tichingatiisu kana tichitarisa kuti tinotoora kuti uranga hunoiwa tisingafaririwo futi isisi varapi rekusikati
aiwa ndinotenda zvikuru sekuru sivanda kuwana nguva yekutaura nesu
aiwa musara zvakanaka tere vatere
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai muchirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenutswa kwemitemo yanga yachirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenedzwa kwemitemo yanga ichirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vatambi ava vanga vave negore nemwedzi mishanu vasingatambi bhora mushure mekunge sangano rinofambisa nhabvu munyika iyi reBotswana Football Association ramisa mitambo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvakasiya vatambi venhabvu vari pamhene vasina chinovapa chouviri muupenyu hwavo. Asi kuziviswa kwekuti nhabvu iri kutarisirwa kutanga kutambwa muna Nyamabvuvhu kwapatarisiro yakanaka kuvatambi vakaita saTerence Mandaza uyo anotambira chikwata cheBlack Forest icho chiri muDebswana First Division South.
So I think kuti chinhu chinei chiri bhoo kuti titangokutanga kutamba bhora bhozei gore rakarebesa munhu ara pasina action yamune muchiita saka I think kuti chinhu chitori zvinofadzawo kuvatambi.
Mandaza uyo akambotambira chikwata cheplatinum stars kusouth Africa nechikwata chikuru muBotswana cheTownship Rollers anoti akatanga business rekutakurira vanhu zvinhu panguva yelockdown muBotswana.
Kana ndichita zvetransport pane motokari dzarandinadzo local dzesimotakurozvi zvekuti vanhu vana pane zvavanenge vanazvo vanenge vachingoshandisa vachitakura vo.
Mumwe mutambi anobva kuZimbabwe achitambira chikwata cheSecurity Systems Morris Ruzivo anoti akadzidza kuti bhora rinogona kurera munhu kwenguva pfupi pfupi.
Bhora harina hakuna garanti yekuti mara mangwana rinenge rakamira sei. Plus ndopa ndakatanga kuona kuti any moment bora rinongopera and munhu anofanira kugadzirira kuti kana bora rapera ndichazova chii because kana rikanzi haridzoke chaizvozvi zvazvingori ndozvimwe zvazvamufunga dzangu kuti kana rikanzi haridzoki haritadzoki kana richadzoka after 5 years tinenge taapapi pakurarama. So ndopa ndakaona ndikati unogona kungosiya bora upanzira uchiri kutotamba tinoda kuti utingwarirei.
Kudzanai Machazana uyo anotambira chikwata chenotwane Football Club muguta reKhaboroni audza Studio 7 parunare kuti zvaimuremera kuti akwanise kuchengeta mhuri yake nevabereki panguva iyo anga asiri kutamba nhabvu.
Zvanga zvakaoma kozei taitokona kuti tochengeta sei mhuri apa unoziva unenge une vana futi vana they won't understand kuti zvichiti vanenge vachida futi patebu saka isisawo zvakaoma. Zvanga zvakaoma itowana lai zvanga zvakaoma.
Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheTownship Rollers vaZakaria Muzadzi vanoti vatambi vebhora vakafanira kuziva kuti nhabvu inofanana nemuenzano uya achienda. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musakanganwe kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.